mutongi wedare repamusoro vaDevson Foroma vatura mutongo wekuti muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakanyepa kuti vakapambwa vakatotywa vari mumaoko ehurumende. Vatatu ava vanzwa vazvipire kumapurisa katatu pasvondo vasiye magwaro avo ekufambisa kudare uye kuti vasataure nevatori venhau kana kuenda pamadande mutande esocial media. Mutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vafara nekusunungurwa kwaitwa vatatu ava nedare.
Panyaya yana Joana tiri kufara nokuti zviri kunzi vasikana vasunungurwa kunzi vaende kumba vabude kuchikurubi kwavangu vakasungwa, asi chatiri kunyanya kutsimbidzira isusu ndechekuti vasikana vangu vasingafaniri kunzi vasungwe in the first place. Vakaita 2 weeks zvamakaona vakangosungwa vari kuchikurubi. Isu chatinoziva kuti vanhu vanoenda kuchikurubi vanhu vanenge vapara mhosva. Ana Joana havana mhosva yavakapara. Ana Joana chamunoziva imi ndechekuti chavakasungirwa ndechekunzi vaitaura kuti isu tine nzara, munhu wese ane nzara, ndozvavakasungirwa. Saka isu tiri kutaura kuti iyoyo kutaura izvozvo zvekutaura kuti vanhu vane nzara, vanhu vari kufa nenzara muZimbabwe haisi mhosva.
Asi vatiwo havasi kufara nezvatorwa nedare kuti vasataure nevatori venhau pamwe nekuenda paindaneti vachiti izvi zvinotyora kodzero dzavo.
You know, my conditions, maonero angu akati homei. Nokutisi chatinoziva pabumbiro remutemo kana kuti constitution, munhu akasunungura akasununguka kunzi ataure. Saka kana taa kuti munhu haabvumirwe kuti ataure sing taaomesera munhu, asi tinogashira. Kana uriwo mutongo wapiwa nedare tinogashira. Chikuru ndechekuti vasungwa.
Vatatu ava vanoti vakapambwa vari mumaoko emapurisa mwedzi wapera vakatotywa ndokuzosiyiwa vakandwa kubhindura, asi hurumende inoti haina chainoziva nezvekupambwa nekutotywa kwevatatu ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.